Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 6 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haisi kuvapindura pamusoro perubatsiro rwechimbi chimbi rwarakakumbirira varayiridzi. Rimwe sangano revatyairi nemakondakita rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano wechimbi chimbi nevanotakura vanhu. Masangano eMDCT neMDC Alliance anoramba achitatsurana pachena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi maviri nevashanu 125 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mana ane makumi masere nevaviri 4482. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine gumi nezvishanu nemazana mana neumwe 115,401. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane gumi nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mana nevasere 2,713,548. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe ane gumi nezvinomwe zvine mazana mana ane makumi matatu 1,717,430. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union rinoti rakanyorera kuhurumende richikumbira kuti ibatsire varayiridzi nemari yechimbi chimbi kana kuti rescue package kuti vakwanise kuita basa ravo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanoti sangano ravo rakagumbuka nekuti hurumende haina kana kumbovapindura. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa pataenda pamhepo. Dr. Shoo vanoti zvakare kubva svondo rapera zvikoro zvizhinji hazvina mvura yekuti vadzidzi nevarayiridzi vashandise.
Savarayiridzi takamirira kuti tiende kuzvikoro. Vana vechikoro vhiki rino vanenge vachienda kuchikoro, asi sevarayiridzi pane zvigozhero zviripo. Hatina mari yokuti tinge tichienda kuzvikoro, uyezve mari yokubhadhara vana vedu, uyezve mari yokuzoti tikwanise kunge tichitsvaga chokudya kusvika panosvika payday.
Majekesera hurumende here dambudziko ramakatarisana naro sevarayiridzi?
Takanyorera hurumende tichikumbira kuti tipewo mari yechimbi chimbi inonzi pachirungu rescue package kuti tikwanise kubhadharawo maschool fees vana vedu nokuzokwanisa kushandisa imwe kuenda kuzvikoro kunodzidzisa varayiridzi kumativi mana ese muZimbabwe, uye zvino kuzonotya, asi hapana chati chauya kubva kuhurumende. Zvekare muzvikoro kubva vhiki rapera munoratidza kuti zvikoro hazvina kugadzirira kuti zvivhure mvura yokunwa kana kugeza muzvikoro hamuna. Mari dzakapiwa nehurumende kuMinistry of Education hadzasvika kuzvikoro. Zvikwanisiro zvakaita masanitizers, zvakaita mamask hakusati kwanazvo. Zvikara muzvikoro, kune zvikoro zviviri zviri kuManikaland kune vana vakataridza kuti vangangova vane utachiona weCovid-19 pavakatesta vachizoradza kuti hongu vanahu. Zvinongotaura zveza zvataitaura kuti vanhu vasati vaenda kunoita mawira mombe muzvikoro. Zvinoda kuti vanhu vaongororwe, vangava varayiridzwa nevechikoro neancillary staff kuratidza kuti hapanawo angadero ane denda recovid. Nokuti kuwana munhu mumwe chete pachikoro zvinoreva kuti vanhu vanozopedzisira vatapurirana vakawanda. Saka chiripo ndechokuti varayiridzi kusarivako kuti vabetserwa nehurumende kuti vakwanise kunge vachienda kuzvikoro vacharamba vakagara kudzimba dzavo kusvikira hurumende yazonzwa kana kuti yatirimuka ikanzwa chikumbiro chatakasvitsa chokuti ibatsirewo varayiridzi vakwanise kuenda kuzvikoro. Varayiridzi vacharamba vari kuzvikoro zvavo.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavira Joe vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, ZUDCO, riri kukurudzira hurumende kuti ishedze musangano nemasangano evanotakura vanhu kuti pakurukurwe nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa mukutakurwa kwevanhu munyika. Mutungamiri weZUDCO vaFrederick Magura Minga vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave nenguva yakareba pasina chiratidzo chekuti zvinhu zvichaita nani. Vachiti zvave kuda kuti hurumende igare pasi nemasangano anomirira vanotakura vanhu nemakanzura kuti pawanikwe nzira yekugadzirisa nyaya iyi. VaMagura Minga vanoti hurumende inofanirwa kuudza vakuru vekambani yeZUPCO kuti vashande zvakanaka nevamwe vanotakura vanhu, vachiti haisi nyaya yekutenga mabhazi matsva mazhinji asi yekuti paitwe nhaurirano yekugadzirisa zviri kunetsa uye kutsvaka nzira yekurerutsira vanhu. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvekutakurwa kwezvinhu Injinia Tedius Chinyanga, uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. VaMagura Minga vanoti hurumende pamwe nekambani yeZUPCO vanofanirwa kugadzirisa nyaya iyi nokukurumidza.
Seboroka rinomirira vatyairi muno muZimbabwe, tiri kushushikana zvikuru nekutambudzika kuri kuita mhuri yeZimbabwe Transport. Vanhu vanoenda kumabasa, transport yekuendesa mangwanani hapana, transport yekuendesa kubasa usiku hapana, kuneyo manight shift. Transport yekudzokesa zvakare kubva kubasa hakuna. Zvinhu izvi zvaane nguva zvichingoitika. Ndingati taakuda kusvika makore mairi akuda kutokwana vanhu vachitambudzika transport.
Zviri kukonzerwa nei izvi?
Ndingangoti kubvira pakatorwa danho rekuti ZUPCO itakure yega, vanhu vari kungotambudzika transport. Transport iri kushayikwa even nemasikati. Zvinomboita kunge zviri kufamba kana vanhu vasiri kufamba, but tikatarisa mamiriro azvinozoita vanhu vakudzokera kumba kana kuti kubvira kumahwani, vanhu vari kutambudzika transport. Kuna na Bulawayo zvinongori zvimwe chete, kuna na Masvingo zvinongori zvimwe chete, kuna na Mutare zvinongori zvimwe chete, muna na Gweru zvinongori zvimwe chete.
Sekuona kwenyu chiko chinombonetsa apa VaMagura Minga?
Nyaya iri kunetsa apa ndeyekuti ZUPCO kuti idaidze maoperators akawanda zvinonetsa, nekuti kubvumiranwa kwakaitwa kuZUPCO hakuna kubata mativi ose, hakuna kugutsa varidzo dzemotokari. Isu tanga tichifunga kuti sezvo ZUPCO isina mabhazi inokwanisawo kurereka musoro, nekuti tikatarisa izvino mari iri kuwanikwa nevaridzo vemabhazi nevaridzo vemakombi kuZUPCO imari inokatyamadza zvikuru, inorwadza kuti zvinhu izvozvo zvingaitike here pasi rino.
Saka munoti nenyaya iyi munoti kuhurumende?
Tingoti isusu ZUPCO dai yashanda nevamwe mune zvakanaka. Hatina mbovenga ZUPCO izvi, asi tiri kuti ZUPCO mawira yavo yaichidzinga vamwe, yavo yaichiti ndini chete ndinotakura, yavo yaichiti zvino pane kakutaurwa karipo kekuti even nekumusha kumamisha nekumaindastri ZUPCO ndo yakufanira kunge ichiita. Saka zvinhu zvakabata mukati meino nyika zvatiri kukumbira kuti isusu dai zvagarirwa pasi, Ministry of Local Government nemakanzuru edu togara pasi Takati ne association akanga ariko akaita sana chovamba yona na bukta kublawa munana Harare munana Sudak munana Gako tirutaridzira kuti tigare pasi pamwe chete tigadzire transport inogamushirika mukati menyika vanhu vange vari muma organization organization yega yega kana kuti bato rega rega boka rega rega roona kuti vanhu varo vari kutakura vanhu sei vanhu vobvumirana kuti vanhu vanotakurwa nemari ndio mari inenge ichitakurwa nyika yese vanhu vobvumirana kuti pendi ye motokari dzinofamba mublawayo dzinofamba muHarare dzinofamba mumasvingo dzinofamba mamutare dzinge dzine mapenda akasiyana siyana makala saka tiri kutarisa isusu kuti zvinhu izvozvo zvikange zvauya transport yedu inonaka vamwe varikufungidzira kuti tikangoramba tichingotenga mabhazi kunze pane chinobuda hapana chinobuda nekuti haisi nyaya yekutenga mabhazi inyaya yekugara pasi
avo vange vari mutungamiri wezutko vafrederick magura minga vari parunhare kuHarare nestudio 7 Kava pakati pima pata anopikisa AMDCT inotungamirwa na wa Douglas Monzora ne MDC Alliance inotungamirwa na wa Nelson Chamisa ririkuendelea mberi mapato aya achipomera na mosha nekushora na MDC Alliance inoti MDCT irikubatsira bato ririkutonga reZANU-PF mukuviringa basa ririkuitwa nevamiriri veMDC Alliance vakasarudzwa nevanhu Mutevedzeri mutauriri weMDC Alliance vaClifford Fwachayo vanoti kudzingwa kuri kuitwa vamiriri vavo mumakanzuro nemuparamende kune chinangwa chekuti vanhu veruzhinji vaonese kuti MDC Alliance haigoni basa sezvo vamiriri vanofanirwa kuita basa iri vadzingwa uye vasisakwanisi kushandira vanhu vakavasarudza Vanoti izvi zvinobatsira bato reZANU-PF sezvo richedza kuvharidzira kutadza kwaro basa sezvinoonekwa mukuviringa vamiriri vanoferefeta mashandisirwo ari kuitwa mari vakaita savatendai biti.
Nyaya yekudzingwa zvisiri pamutemo kwemaMPs nemacouncillors AMDC Alliance navana Monzora neZANU-PF zviri kunyanya kuitirwa nezvikonzero zvakati kuti. Kusanganisira nyaya kuti ZANU-PF na Monzora vanoda kuti service delivery sange irimo kuma towns kuzhinji kwakahwinwa neMDC Alliance tinotarisa nyaya kuti vanenge vachida kuti maresidents zvinhu zvivaomere zvinhu zvisafamba zvakanaka munoziva makanzuro anda mabasa akawanda maMPs ada mabasa akawanda nema communities saka kana pasisina vamiririri zvinoreva kuti hapasisina chichafamba kuma communities ukoko nekuti hapana anenge achamira achaenda kuparamende uaa kutaura kuti community kwangu zvinhu zvakamira so kuwadi kwangu zvinhu zvakamira so saka chavanoda inyaya kusaremekedza kodzero dzevanhu kusaremekedza sarudzo dzakaitwa nevana vezimbabwe saka apa kungoda kuratidza kuti vana vezimbabwe hamuna kana basa vane basa tisu isusu veZANU-PF nevana Monzora nekushandiswa kwavari kuita chimwe chacho ndechekuti vari kunga vachida kuti MDC Alliance yatadza kutungamirira maguta nekuti vanonga vachiti MDC Alliance ndiyo yakahwina mumaguta mese saka yatadza kuita service delivery vatadza kumirira vanhu vatadza kuita chipi nechocho nekuti ivo vanenge vakuchita remote control vabvisa makazira
pane humbo here pane zvamuri kutaura izvi vasachwayo
tikatarisa Harare hakusina kana macouncillors MDC Alliance achakawanda vazhinji vasara muHarare macouncillors havasi veMDC Alliance asi manje kana vanhu vava kuchitaura vanonga kuti MDC Alliance yachamisa yadai MDC Alliance yachamisa yadai nekuti ndo zvinenge zvichida ZANU-PF ichigadzira manarratives ivavo asi chaonda kuti service delivery isasvika kuvanhu totarisa zvenyaya yekuti ZANU-PF haidi kunge ichiongororwa kana tinoti kutarisiswa nyaya dzeaccountability saka kana vakadzinga maMPs munoona vakadzinga vana biti vane public accounts nekwakawanda wanda maMPs anga achimira mira kwazvo achiongorora kushanda kunoita hurumende kuti iko mari iri kufamba sei mabasa ari kufamba sei zvakati hazviri kuitwa matenda ari kuita zvisizvo chakati chiri kuita zvisizvo saka vakangozviitira kuti tuvaka zinga ma councillors ma MPs, MDC lazima udin doa na mirela zilo juanu, doa na utari sabuti zilo juanu, zuko bato sokana kare sukudi, awana mwanzo awana kana basa na zono kuti, ijayangu fana na isemu WhatsApp group, zani PF ni timi yoyo.
Abo wange wari mteveziri wa MDC Alliance wa Clifford Fachayo wari parunare kwa Harare ne Studio 7. Asi mtaurirwe mtungamiri we MDCT Valoid Damba wakauza Studio 7 kuti vanhu vanozviti MDC Alliance vaifanirwa kutevedzera mutemo kubape kutanga. Vadamba vanoti bato ravo harisi kudzinga vanhu vasiri varo.
Chinhu chekutanga vanhu vari kumisinfoma vari kutaurwa nhema nemanyepo nevanhu vanoda kuzviita vakangwara vanozvitiwo ndo vanoziva kudarika vamwe vanhu. Pati kwenye tawala nchini tichi bumbira na MDC Alliance, chini ma political party 7 ni sijana mbuta rapi kutanga. Mochi bumbira na nchini tawala kutisho party gaega pa article 2 ichirambe yaka jumirira. Saka kusaini wako kata chibumbira na nchini muswa 5 August 2017. Azirele kutisho ma political parties SRM MDC Alliance akaba dissolve in terms of their constitutions. Nekuti mkata wati MDC constitution ino tawala kutisho kana party haku dissolve wapani niko ku Congress. Uye jima political parties SRM kapina MDC Alliance. Dissolution atiko yoy irimo saka chibvumira na achireyo kuti ma political parties aya akabva adizova akana kuti akabva anyangadiswa kuchibvuka saka kwane party 1 a party gege iramba yakazvimirira saka mukazvitasa imi kuti MDCT yakapiwa ma slots 114 muchibvumirano che MDC Alliance agreement chinozikana icho pachirungu again se composite political cooperation agreement saka composite political cooperation agreement inotaura here kuti ma political parties achapiwa ma slots awo MDCT kapiwa 114 mingudu wakapiwa 34 tendai DT ne PDP wakapiwa au maslota wakapiwa iku contest zinyoriwa hizo kutizo each and every political party ino isama MP ayo mkachimichi bumirano oyendi na kuparlament ataka batana but singarewa hizo kutizo isusu tatopu za ma political party zedu mkaenda emimi mbumbiru ya mtemure nyika rinota wala kutikana mumwene mumwewe MP anenga abuda mpolitika wa party yake inero ino kodzero yiku mzinga nikuti ndiyo inika kama forwarder ikashanza ticket ya inestarayo saka MDCT yaka no contesta 114 slots pa 114 slots ipapo yaka wina 46 wangu wache ndogo zunopinda ne proportional representation saka watu kuzinga atina mbo zinga wano PDP atina kuzinga wano wana Welsh Minguba atina kuzinga wano MCD tuku zinga wano wakano pinda ni MDCT mkama bunza vese wano wakazinga wano wakazinga wakaendeza masivu yao kuna Secretary General Douglas Monzora wakanga waka pama application forms wachitiri we apply to the MDCT to the Secretary General of the MDC nekuti mukazvitasa patakaenda kuma votes wachamisa ndivanga ari president asa akanga ari vice president ndo ndiva mudzuri akanga ari national chairman ndo ndiva committee akanga ari secretary general ndiva Monzora akanga ari deputy secretary general ndimai mpariwa saka isusu hatisi kuti tikudzinga vanhu vasiri vedu tikudzinga vanhu vanhu vakuru vati kuti vaizva tibumbirire mutemo vaizva zvinotaura zve MDC Alliance agreement vari vanhu vakuru vanozva kuti zvomapato haana kunga akadizova saka isusu hatisi kudzinga vanhu vasiri vedu tikudzinga vanhu vanofanira kuva responsible citizens.
Abo vange vari mutauriri wemutungamiri we MDCT inotungamirwa na Douglas Monzora Valoid Damba vari parunare ku Harare ne Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti gurukota reSouth Africa rinoona nezveutano razivisa kuti mhando yeCovid-19 yeC.1.2 haina zvainotyisa pari zvino. Sangano rePoverty Liberation Movement rinoti iro nemadzisawira aro vanenge vachiratidzira nhasi muvhuro pamusoro pemari dziri kubhadhariswa vanhu vanenge vakwira michovha kana mabhazi asingadiwi nehurumende. Chronicle rinoti vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vabvumidzwa kumbogara kumba kana vabuda muchipatara mavari kurapwa uye havachadzokeri kujeri kusvika utano hwavo hwavhenekwa zvakakwana. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 ini ndine kwambuya memo ndinogara Pretoria ndinoshama memo kukomana taura achitara kuti vanhu vezano uyai pano pa studio 7 muchitaura ndiye ega achiri kuda zve ZANU-PF vana vauri kutaura vema ofit vema prisa vema soja vanozova kuti ZANU-PF yakazara mhondi saka vana ivava havachada saka uri kuona vachibuda mugrupu renyu rezanu-PF vaakufunga vana vakaenda kuchikoro ndiri kutoshama iwe zera rako uchiri kusapota ZANU-PF uri apa unorarira maputi apa hauna bhutsu dzekupfeka apa wakadzidza apa hauna basa saka uri kuona vana vecho vezanu-PF vari kutiza kubva muzimbabwe kuya kuno kuyambuka mhiri kumagungwa akasiyana-siyana
Makadi pa studio 7 makadi vashamarari vese vestudio 7 vese vanoishandira aiwa ini ndiri kutaura ndiri kuno kumashonaland east kuno ndichiti aiwa avo vanhu avo vanonzi vekwamunzurawo vanofanira kubuda pachena kuti vane kamari kavari kushandira kamari kavari kushandira kavakapiwa nezanu seiko ivo kushanda kwavo nezvepolitics zvavo hatina patakambonzwa pavanoratidza kuti vakarwisa zanu asi pakuti bedzi zvinhu zvese zvavari kuita zvinoratidza kuti zviri kungorwisa musangano wemdc alliance chavasingazivi ndechekuti musangano havaurai musangano ndewevanhu pati yachamisa nyangwe ikanzi madhaka tinoitsigira bedzi hatidzokeri mumashure
ndinoitwa samanyanga kumba kumberengwa ndinokurudzira zvangu vachamisa hanauye zita iwo handioni vanhu vanoda ivo vachamisa tinoda ivo sterek hatinyanyi kuda zita rekuti mdc alliance asi tinoda vachamisa vapinde pachigaro so tinovakurudzira kuti vapinde munogara veruzhinji mumaruzevha kwakaita kwedu kunana mberengwa nemumaruzevha akakomberedza nyika maprovinces ese vachipinda vachikampena nguva ichiripo nguva vasazouya nguva yapera
mangwanani kune vashamarira vese pastudio 7 mangwanani kune vana vezimbabwe vese vakateerera ini ndikudawo kutaura pamusoro pezvemurume anonzi joshua akasenda zvevoisi noti akachiti anosapota zanu ari papretoria apo murume uyu nyemba dzinoshamisa chaizvo joshua handizive kuti munhu akaita sei nokuti aibvunza kuti ko vamwe vese vezanu muripiko tauraiwo pastudio 7 muchikambenera zanu anoti iyeya vana vese vemaovheti nevemasoja vaakusapota mdc vanobuda kumagurupu emdc vakatiza kugurupu rake rezanu ewe joshua toda kukutaura kuti kana mwana wemuovheti nemusoja vaakusapota chamisa kuiwewewo hako usina kana chaunacho wakatotizawo nhamo dzekuzimbabwe unonopotera kupretoria kutsvaka mafuro manyoro uchiri kungovhura muromo wako uchitaura kuti nini ndinosapota zanu ini ndinosapota zanu muripiko vezanu ngatitaurei kuitira kuti tipote tichikambenerawo zanu tichitaurawo mavoice notes pavoice of america musasemaka pablem kune vashamari vavi vedu avo vana mukoma hwande vanoita basa rakanaka vana mukoma hwande havasarure kuti aya mashoko ndevani kutoshaya ka hapana kana wezanu aripo iwewe ndiwe wega wasara wega wezanu unofungidzira kuti uchiri nevamwe here ndiwe wega muzanu wasara shamwari vamwe vese vakakurosa vaakuti nero nero
Mukazema kungoti bazi dai kuri kunzi munopota muchinge muchitorawo vanhu vese pachitaurawo apa zvaiyamurawo ruzhinji zvine chinonetsai chekuti imini munotova vanhu 5 out of million vanhu vanokwasindawo meseji dai muchimanejawo kana kutorawo kana 20 maba vanhu vanenge vachitaurawo ndoda kubvunzawo kuti nai chisi nyashanu zvemubhuyera chipi chaichaimimenyi vanyashanu chaivo vakandenga u munombosiyawo here kuti ndo zvinoitwa mudunhu renyu rekuti mubhuku mazvinarwa papanyashanapo kuti munhu anonzi anobhatara 3 mbudzi dzinourayiwa ipapo jongwe rinourayiwa ipapo tii inobikwa ipapo 2 makiretsi edoro anonwiwa ipapo 2 makiretsi emadhiringi anonwiwa ipapo nenhau yekuti uda kupuwa stendi yekuvakira stendi chaiyo mumbe wababa ako nokuti uda kungovakira vanhu vakubhadharisa zvinhu zvakawanda kudaro machifika matongera amunoita ekuiginwa zvine ichiitika munharaunda yenyuka anoshoresa imi hazvina kunaka tibatsirewo muinde pabhuku razvina marwi apo andanyashanu kwana bhidhiri uchiwenga machinuwo munoona zviri kuitika ikako kuti hazvibatsiri chiro sinyo rudzi rwakadarirwo rwakashata
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Muvhuro wekutanga mumwedzi waGunyana, America inocherechedza zuva revashandi kana kuti Labor Day, ichipemberera vashandi vayo nezvavakaita kuti America nevagari vayo vabudirire. Zororo reLabor Day rakatanga kucherechedzwa makore anopfuura zana nemakumi mashanu apfuura. Panguva iyo maindustry akatanga kuwanda uye panguva yokupinduka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Hondo yekurwisana kwevanhu vemuAmerica pachavo isati yapera muna 1865, America yakanga yatotanga kubva mukuvimba nezvekurima yave kutanga kuita zvemaindustry, izvo zvakakonzera kupindudzwa kwezvinhu zvizhinji zvikuru mumaguta ekumatunhu ari kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Michina yaigadzirwa yakange yave kutora nzvimbo yevashandi asi ichiwedzera uwandu hwezvaigadzirwa neuwandu hwezvinhu zvakasiyana siyana zvakange zvave kugadzirwa. Ukuwo njanji nemigwagwa mitsva yemota yaibatanidza maguta mazhinji ichiwanda, izvo zvaiita kuti zvinhu zvinodiwa mukugadzirira zvinhu zvikwanise kuendeswa kwazvinodiwa nekukurumidza. Izvi zvakakonzeravo kuwanda kwemabasa, izvo zvakaona vanhu vachibva mumaruwa vachienda kumadhorobha akaita seNew York, Chicago nePittsburgh. Ukuwo uwandu hwevabva kure vaipinda muAmerica vachibva kune dzimwe nyika zvikuru kubva kuEurope huchikwira. Upfumi hwenyika hwakaramba huchikura. Zviuru nezviuru zvevashandi vakanga vachishanda mumaindustry, mafactory nemumigodhi kwemaawa gumi nemaviri pazuva svondo rega rega vachitambira mari shomanana uye vachishanda munzvimbo dzakange dzine ngozi. Pamusoro pezvo, vana vadiki vane makore mashanu vaishandiswa vachipiwa mihoro mishomanene pamasendi makumi maviri paawa aipiwa vanhu vakuru. Izvi zvakasimbaradza masangano anomirira vashandi muhurukuro nevashandirwi. Masangano aya aironga kuramwa mabasa nekuita misangano nevashandirwi kwaizopedzisira pave nebongozozo. Musi wa 5 Gunyana 1882, zviuru gumi zvevashandi muguta reNew York zvakatora mazuva asingabhadharwi kubva pamabasa avo kuti varatidzire kunyunyuta kwavo. Vakafora kubva kuhofisi yameya vachienda pavakange vasarudza kuungana. Iri rakava zuva rekutanga vashandi vachizvipa mazuva ekuzorora Labor Day. Zvirongwa zvakaitwa pazuva iri zvaisanganisa kufora mumwikwagwa zvichiteverwa nekupemberera vashandi nemhuri dzavo. Makore ano zuva revashandi Labor Day rinopembererwa nekufora mhuri dzichisangana dzichidya kugocha nyama nemamwe mafaro. Mutungamiri wenyika panguva iyi vaGrover Cleveland ndivo vakasaina bhiri muna 1894 rekuti zuva revashandi rive zuva rezororo muAmerica. VaCleveland vakati kushanda kune hunhu uye kunokudzwa zvikuru muAmerica. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pezuva revashandi ranhasi Labor Day. Maverengerwa neni tanonoka Hwande. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haisi kuvapindura pamusoro perubatsiro rwechimbi chimbi rwarakakumbirira varayiridzi. Rimwe sangano revatyairi nemakondakita rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano wechimbi chimbi nevanotakura vanhu. Masangano eMDCT neMDC Alliance anoramba achitatsurana pachena. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndine Washington DC ndichiti mosera zvakanaka.